Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro 2007 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF yoenderera mberi neurongwa hwayo hwekuita Congress yechimbi chimbi muna zvita paine mashoko ekuti panofanirwa kuve nevatevedzeri vemutungamiri webato vatatu, mumwe wacho ari mudzimai, vamwewo vachiti vaemazene munangagwa vabviswe pachigaro chekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chobviringwa nemutemo unosungira kuti vanhu vape humbo hwepavanogara kuitira kuti vanyorese kuvhota, izvo zviri kuita kuti vanhu vakawanda vakundikane kunyoresa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanonzi vave parumana nzombe sezvo vave kumanikidzwa kuti vozemberana nemudzimai wavo amai Grace Mugabe here kana kuti munhu wavadyidzana naye kwenguva yakareba vaemarson munangagwa. Danho iri rinofanira kutorwa muna zvita pari kuitwa Congress yechimbi chimbi muHarare. Matunhu ose anonzi atambira chisungo chekuti paitwe Congress yechimbi chimbi uye zvatove maoko evanoronga mabasa mubato rezano PF Ignatius Chombo. Amai Mugabe vanonzi vari kuchikwata chinonzi Generation 40 uye vave makarasonane navamunangagwa vanonzi vanotsigirwa nechikwata cheTeam Lacoste. VaMugabe avanga vachiramba kubuda pachena kuti vanotsigira chikwata chipi, vanonzi vainge vachida kuti paitwe vatevedzeri vavo vatatu sezvo madzimai ari kuda kuti pave nemudzimai pavatungamiri kana kuti presidium. Asi veG40 vari kuti bato ridzokere kubumbiro raivepo risati ravandudzwa muna 2014, iro raiti vatevedzeri vave vaviri chete asi mumwe ari mudzimai. VaMunangagwa vari kupomerwa mhosva yekuti vave nemakore vachironga tsoro dzekutora chigaro chavaMugabe. Asi vanotsigira vaMunangagwa vanoti Congress iyi inofanira kungozeya nyaya yesarudzo dza2018 uye kusimbisa kuti vaMugabe vatungamire bato kusvika murufu. VaMunangagwa vanonzi vanorutsigiro rwakasimba kubva kuMidlands nemasvingo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yeProvincial Coordinating Committee yeMidlands vaJora Mugumbo akavabvunza nezvezvisungo zvedunhu ravo.
Midlands Province payakasangana musi weSaturday kuti tive nekuita inonzi pachirungu affirmation kana kuti kutsigira resolution yatakaita kare muna 2014 yokuti anenge ari candidate yedu patinoita kumaelection okumula e2018 anenge ari His Excellency President R.G. Mugabe. Takagamuchira izvozvo. Chechipiri paiva pane nyaya yokutarisira nyaya yavakataura yatinoti BVR inotaura zvokuregister kwavanhu mazuva ano, zvakare nokusimbisa zvakare inonzi polling station based voting system. Saka takabvuma izvozvo tikabva tazvitsigira. Saka seprovince takatsigirana navamwe maprovinsi edu yese ari 9 kuti haiwa handei ku special congress
asi pakaita chikonzerere chekuti vamugabe vaitirwe mwe special congress yekuti vanzi ndo vari kumirira bato ivo akatosarudzwa kare nebato muna 2014
hapana nechikonzere chiripo zviripo ndezvekuti kana tava kungosangana se special congress atinenge tava kuita nokuda kwemamwe zvimwe misoro yanda kutaura iri pasapa yokutoda kuti tione kuti taita gadziro dzakakwana tinenge tava kutongoita afemu saka tati hatisarudzi tiri kungoita afemu
tiri kunzwawo mwa tiri kutaura nawo kumatunhu uku vari kuti ivo vari kuda kuti pataurwe chisungo chiri kunzi chakabva kumadzimai chekuti mumwe muteedzeri wemutungamiri wenyika ave iye mudzimai Midlands province haina kutaura nezvazvo
inyaya yakataurwa kare iresolution inobva nokumadzimai vakataura nechekare kuti vanga vachida kuti muconstitution paitwe amendment saka yakatopinda mudariro kare nyaya iyoyo
saka mutarisire kuti pa extraordinary congress ipachasarudzwa imwe politibiro itsva nevamwe vamwe vatungamiri
politibiro inosarudzwa at the leisure nokuda kwapresident kana vakada kuchinja vanochinja
nhengo yeprovincial coordinating committee yemidlands vajoram gumbo vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 Blessing abatawo sachigaro vechidiki muzano PF kumanikaland vamubuso chinguno avasina kuruma vachifuridzira kuti vamunangagwa vadzingwe mubato
zvatakakurukura imomo yekutanga inga iri nyaya yekuti leadership yeunderstand nyaya yebvr takawirirana semanikaland province kuti ngatiendei kuspecial congress muna december zvikonzero zviri zvekuti chekutanga toda kuita reaffirm candidate yava mugabe kuti ndo vachamirira zvano pf come 2018 harmonized election izvakakonzerwa nekuti ever since 2014 congress tavhotera mugabe zvine mutsindo bhora rapinda mugabe president havana kuwana nguva yekuzorora ndo pakatanga kutsoropodzwa kwava mugabe navana tsenenda muzvikadzingisa vari 7 anga ari machairpersons emaprovince eup league tikabvapo pakatanga kuita nyaya dzaana mutsvangwa vana matema danda vana mahiya vakadzingwa zvakare mupati vana energy mutodi zvichienda zvakadaro paakubuda munyaya yekuti vamugabe ngavasiye chigaro vasiye vice president Emerson Mnangagwa instead every president vafocuse nenyaya dzeservice delivery nedzimwe kune vanga vari kuti it's our time to take over tichienda ipopo zvakadzingisa vanhu vakawanda in the party asi chakatishamisa ndechekuti vese vakadzingwa vakamboenda kupati yakazobuda vice president vaine magi vari ipopo vaine vese vanhu vanga vakadzingwa mupati nenyaya yekutuka baba namai mugabe zvochitipa pfungwa dzekufunga kuti pamwe vanhu ava chaivasimbisa paye kuti vaitumwa nemuteedzero wabva vamugabe vamunangagwa saka all this discord yaamupati ndo yatisusu tichikumbira kuti purezidendi vatibvumidzewo tiite congress tinyatsotarisisa nevamwe vatungamiri vatinavo vanoti tinavo mugabe masikati manheva achironga kuvatopla
tiri kunzwawo kuti pane mamwe maslogans amamusiri kufara nawo ndeapa
yes takaita resolution yekuti isu nyaya yepoison ngaitwe criminalize from now onwards achataura slogan iyoyo ngaatitsanangurire kuti akapoizonwa ndiani uye naani oti paumbowo hwacho
sachigaro vevechidiki muzano pf kumanikaland vamubuso chinguno vachitaura vari parunhare kwamutare nablessing zulu westudio 7 bato rinopikisa retransform zimbabwe rinoti riri kunyunyuta nekuparara kwaita upfumi hwenyika richiti hapachina tarisiro yekuti hungamuka zvakare kana hurumende yezanu pf ikaramba iri panyanga mutungamiri webato iri vajacob ngarivhume vanoti kuparara kweupfumi uku kwaita kuti bato ravo mangwana riite musangano nevatori venhau richizivisa ruzhinji rwezimbabwe nematanho ezvarinokurudzira kuti zviitwe senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika ngatinzwei vachitsanangura
zvatiri kunyuita nazvo sevana vezimbabwe ndokutambura kwaite vanhu kana kwatiri kuita sezvizvarwa zvezimbabwe nokuda kwemamiriro akaita upfumi nyika iri kutsva vanhu vatambura zvakanyanya saka tiise vanhu vari kutendera vachitaura nevanhu tine zvinhu zvakawanda zvakatiudzai vanhu kana zvavakanyunyita nekuda kwazvo saka ndichange ndichitaura nevanhu mangwana ndichiadresa press conference nekukurukura maringe nemamiriro akaita upfumi hwenyika yeZimbabwe.
Muri kumbonzwisisawo here kuti chii chiri kukonzera kuti upfumi husvike pahwawe?
Kutaura chokwadi, zvinozivikanwa nevanhu veZimbabwe kuti upfumi huri kukanganiswa nehurumende yeZANU-PF iri kutonga. Latadza kutonga uye latadza kugadzirisa nyika. Saka hurumende yava Mugabe ndeyati zvinhu zvisipa zviri. Izvozvo zviri pachena kuvana veZimbabwe. Ende ndo zvatiri kukurukura navo kuti dambudziko chairo chairo ihurumende yeZANU-PF yava Mugabe yasvitse zvinhu pazvasvika apa.
Mune nzira here dzekugadzirisa upfumi kunze kwekungonyunyuta?
Hongu, tinayo izvo mhinduro tinadzo, ndosakeno tiripo. Izvozvo ndo zvatoda kukurukura kuchiudza vana vemangwana kuti mhinduro dzedu ndedzipi maringe nemamiriro akaita zvinhu.
Chii chamunganyanyonongedza kuti chaparara mune zveupfumi?
Zvinhu zvakawanda. Chekunongedza mawandire zvakaita ungatoshaya kuti utange kunongedza chipi. But of course, chatinokwanisa kutonongedza izvozvo ndechekuti nyaya dzemari dzanetsa vana veZimbabwe kumaruwa nekumadhorobha hadzina zvachose. State of economy yedu terms of funds, mari haipo. Liquidity crisis, hapana mari yekuti ukanyashande mari yako ikaiswa maakaunt haisi kubuda. Ukanyaiwana haisi kushanda. Iko zvino inflation, zvinhu zvaakukwira mitengo, mukatendere mashops umu, mitengo iri kukwira zvisingamboiti. Zvimwe zvezvinhu zvanyanyoshungurudze vana veZimbabwe kuti haasi chakaziva kana chekubata.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunare neStudio 7. Apo uwandu wevanhu vari kunyoresa huri kuburiswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC huri kuratidza kuti vanhu vashoma ndo vari kunyoresa. Rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira roga rinoti mutemo wekuti vanhu vane magwaro anoratidza kwavanogara huri kuvhiringa kubudirira kwechirongwa ichi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Sangano reVeritas iro rinonyanyoshanda mukuongorora mitemo yenyika rinoti zvariri kunzwa kubva kune masangano akasiyana-siyana ari kuongorora chirongwa chekunyoreswa kwevanhu zvinoratidza kuti vanhu vakawanda vari kusangana nematambudziko mukuwana vanhu vanoasainira magwaro ave huchapupu hwekuti vanogara kupi. Mumashoko aro mugwaro rarinonyora padande mutande nguva nenguva, sangano iri rinoti mutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza kwavanogara uye nehuchapupu hunotsigira izvi unofanirwa kubviswa. Rinoti pane kuti vave nemagwaro aya, zvinofanirwa kuve zvakakwana kuti vanhu vangopa pavanogara, pamagwaro avanonyora pavanonyoresa kuvhota, richitiwo veZimbabwe Electoral Commission vanogona kushandisa mutemo wagara uripo wekuti vanhu vanenge vanyora zvekunyepa pakunyoresa kuvhota vanogona kusungwa. Veritas iri kukurudzira vemasangano akazvimirira, vamiriri veparamende pamwe nevanhuwo zvavo kuti vatore mukana wekuvandudzwa kwebhiri reElectoral Amendment Bill kuti mutemo wemagwaro uyu uchinjwe richitiwa mimwe mitemo yakadai seAccess to Information and Protection of Privacy Act nePublic Order and Security Act inofanirwa kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika kuti munyika muve nesarudzo dzakachena. Mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement uye vachishanda nemubatanidzwa weplatform for leveraging elections, democracy and governance vaBatla Tambo vanoti havaone chinonyanya kunetsa vanhu pakuti vave nemagwaro anodiwa.
Muna kuenda kuchipatara anosvika obvunzwa kuti anogara papi, anowanikwa achikwanisa kuti abudise mapepa epaanogara kungange iri imba yake kana kuti munhu achikwanisa kunge achirodza mapepa anowanikwa aripo. Zvakare tichiona kuti vanhu vazhinji chero pavanonyoresa vana kuzvikoro vanhu vanowanikwa vainawo mapepa aya atingati proof of residence. Zvinoreva kuti vanhu vanawo mapepa aya anoratidza kuti vanogara papi. Saka chinozodzoka chonetsa vanhu ndechipi? Mapepa vagara vainawo mudzimba vanhu vanowanikwa vachiti ivo vachakwanisa kuvabudisa mapepa aya. VEC vanovadira ivo kuti vagokwanisa kuti vaise munhu woga woga matinati mupolling center, nekuti iko zvino pakusarudza iri kutevera iyi ichange ichinzi polling center based voting. Saka zvireva kuti munhu achatendekwa kuti agovhotera panhu pari pedo nepaanogara napo.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT variwo mumiriri weBulawayo East muparamende Muzvare Tabita Kumalo vanoti mushure mekufamba kwavaita vachiona chirongwa chekunyoresa vanobvuma kuti nyaya yemagwaro anoratidza paunogara iri kukonzera dambudziko. Vanotiwo vamwe vanhu kunyanya kumamisha vari kushaya magwaro ekuzvarwa uye vari kuudzwa zvinhu zvisiri izvo pamusoro penyaya yekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. asi vanoti zvose izvi hazvifanirwe kuita kuti vanhu vaore moyo.
Ndiri kuti hama dzangu vana vemuZimbabwe, especially imi vechidiki, ndokuhwai chaizvo kuti nyaya dzeproof of residence dzokushungurudzai, asi ndokukumbirai kuti hazvinetsi, endai munorejista mutore maafidavit kuzeki, ndiwa vachakubatsirai kuti mubatsike nenyaya yeproof of residence.
Mukuru wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights mudunhu reMatareland, Valizwe Jamela, vanoti havapokani nemaonero ekuti mutemo wekuti vanhu vave nemagwaro anoratidza pavanogara uri kukanganisa vazhinji. Asi vanoti mutemo uyu unobvumidza kuti vezek vatambire zvinhu zvakasiyana-siyana zvingakwanise kuratidza panogara munhu, vachitiwo veruzhinji vanofanirwa kuzvipira kuti vakwanise kunyoresa kuti vagovhota. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musuwa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; Kuepwith, Harare Central, Southerton; Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku neTafara; Kumanikaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavani, Chimanimani East and West; Mutare, South, East and West; Manikaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavani, Chimanimani East neWest; Mutare, South neWest; Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North; Zarabani, North ne South; Mount Darwin, North ne West; Mashonaland East, Mudzi, North West ne South; Mutoko East, North ne South; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje; Central, East, North ne West; Kumashingo, Chiredzi, East, West, South ne North; Mwenezi, East ne West; Chivi, South; Matebeleland North, Lupane, East ne West; Binga, North ne South; Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North ne Mzingwane; Insiza, Insiza North ne South; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mapfungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe aive mukuru mukuru wechikwata cheAl-Shabaab ashoropodza kuputiswa kwebambu nemugovera rakaurayisa vanhu vanosvika 215 muguta guru reSomalia reMogadishu. Mokta Robo, uyo aive mutevedzeri wemukuru mukuru weAl-Shabaab, ataura mashoko aya nhasi mushure mekushanyira chipatara cheMedina chiri muMogadishu achinopa ropa. Ati kurwisa kwakadai kune uyipi hwakadzamisisa uye idambudziko guru kwazvo. Mushure memakore anodarika 56 ehurumende dzisina kwadzakarerekera, Austria inenge yave kurerekera kudivi rekuchengetedzwa kwetsika nemagariro evanhu, apo gurukota rezvekunze kwenyika vaSebastian Kurz vanokurudzira kuchengetedzwa kwetsika dzenyika iye. VaKurz vakakunda musarudzo dzakaitwa nesvondo uye vave kutarisirwa kuve mutungamiri wenyika mutsva. Masangano Elections Resource Center neZimrights akaparura chirongwa chekukurudzira vanhu kunyoresa kuvhota vachishandisa vaimbi nemimhanzi yavo inofarirwa munyika. Godin Manguza anotipa nyaya iye.
vachitaura apo vaifarira chirongwa ichipachigwa nyika kuchitungwidza nemuswe mugovera mukuru weelections resource center vataunda chimini vakati vakatanga chirongwa ichi mushure mokuona kuti hapana ruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavhoti chebiometric voter registration icho chiri kuitwa neveZimbabwe Electoral Commission vachimini vakati vakaona zvakakodzera kushandisa vaimbi vanofarirwa neveruzhinji kuti vakurudzire vanhu kunyoresa kuvhota vachiti izvi zvichaita kuti vakawanda zvikuru sevechidiki vanyorese kuvhota
chirongwa chedu ichi ndechekuedza manje kuti tinge tichibudisa shoko rekuti vanhu ngavaende kunonyoresa vavhote chinodiwa kuti vange vachikwanisa kuvhota sezvamaona zeki iripo vachipa dzidziso idzodzo saka chirongwa chatiri kutifungidzira kuti tikachitanga sezvataita izvi tichachitenderera nyika yese
mukuru wezimrise vaok machita vakati vanhu vanofanira kuziva kodzero dzavo pasarudzo uye havafaniri kuchichidzirwa vamachisa vakatiwo zvakakosha kuti vanhu vaone kuti vanyoresa panzvimbo chaidzo dzavanoda kuvhotera
saka tiri kukurudzira kuti mhuri yezimbabwe nezeki ngatitarisei kuti information yakanyorwa pachipepa chavo chapiwa chiyachiya ndiyo here usati wabuda muregistration center
vakati vosangano ravo riri kuongorora nyaya dzekuti pane mamwe masabhuku ari kubhadharisa vanhu kuti vavasainire magwaro anoratidza kwavanogara vakati Zimrise ichamhangara nyaya iyi kumapurisa kana yave neumbowo
tinoda umbowo wekuti sabhuku abhadharisa mari umbowo ihwohwo hunowanikwa nematricks atakatovataurira kudhara
Elvis Tatenda uyo akatonyorisa kuvhota akati chirongwa cheERC neZimrise chakanaka chose sezvo chichipa ruzivo pamusoro pezvinodiwa kuti vanhu vanyorese kuvhota mutevedzeri wasachigaro weMDC unotungamirirwa navamorgan tsvangirai vamorgan komichi vakaimurawo chirongwa ichi vachiti chinofanira kupararira nenyika yose vaimbi vane mukurumbira Soldier Love Ghost Warrior nevamwe vakatandadza veruzhinji nemimhanzi wavo uye mukuridza imomo vaipota vachikurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuvhota Zek iri kunyoresa vanhu vose vanoda kuvhota gore rinouya musarudzo ndakamirira Studio 7 muchitungwiza ndini Godwin Manguja
Sangano reHarare Residence Trust rinoti vanhu vose vari kuda kusarudzwa kuve munyori weguta reHarare havakodzeri kuita basa iri Mashoko aya anotevera kubviswa kwavatapiwa mashakada veMDCT pavanhu vatatu vari kufanirwa kukwikwidza kuti vapiwe basa. Vamashakada vakabviswa negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere vachinzi vane chinzvimbo chekurumubato ravo pakasara vanhu vaviri vanoti munyori wegweru amai Elizabeth Gwatipedza naDr. Kainos Chimombe mumwe wevakuru vakuru mukanzuro yeHarare. Tanonoka wande weStudio 7 abata mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba kuti tinzwe pamiro sangano ravo.
Pakati chitarisa tinoona kuti pane zvinhu zviri mubumbiro remutemo zvisiri kutezwa zvakazara.
Mitemo iri kuchorwa ndeipi?
Tine bumbiro remudu reconstitution reZimbabwe. Rekuti munhu angadomwe kuti atungamire guta haafanirwi kuve munhu anozivikanwa bato raakamirira kana kuti raanotsigira saka tinoona musarudzwa kwatown clerk weguta reHarare wakadomawo anozivikanwa ari mutungamiri wekubato reMDCT waDr. Tapiwa Mashakada
ko vakasarudzwa vese ava munovashorei
vanhu vacho vose vari vatatu vane zvinhu zvizhinji zvatisingagutsikani nazvo zvekuti hatisiri kungotarisa yawa Mashakada chete vachipedza ari kunetsana nevanhu vekugweru nekuda kutenga maketeni anodhura zvino haasati atombogara kugweru asi akuda kuuya kuzotungamira Harare Dr. Kainos Chimombe munhorondo neguta reHarare tinoziwa uye tine umbowo hwekuti wakaita madecisions akati wandei akaita kuti guta rirasikirwe nemari macheti waifanirwa kunge wakabatsira guta asi kanzuru iri kungoerekana yangokundwa nyaya dzine chekuita nelabor
Precious Shumba ndo mukuru weHarare Residents Trust vachitaura parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Tanonoka abata onyanzwe munyaya dzemitemo yezvekutongwa kwematunhu vakudzai kadzere avanoti bumbiro remutemo redu rinorambidza kusarudza vanhu pamabasa nemapato ezvematongerwo enyika avanotsigira.
Tingati zvirikuitwa pamutemo asi mutemo wacho weEden Council X unofanira kuti unofanira kuenzaniswa neconstitution, nekuti constitution yakapa iyo masimba edevolution kuma local authorities. Saka ma local authorities anofanira kunge ari iwo ane masimba ekusarudza town clerk. Asi pari zvino tikuona kuti mutemo utaura kune inonzi local government board ndiyo inozosarudza kuti anozoita town clerk ndiani.
Saka zvakaitwa pana vamashakada zvinoenderana here neEden Councils Act ya muri kutaura?
Ini ndanga tisati ndazvinzwa hangu kuti vamashakada vakarambi kunge vati apply. Asi kana kuri kunzi ndizvo zvakaitika izvozvo, ine zvichireva kuti mutemo unenge usina kunyatsoteedzerwa zvakanaka. Nekuti bumbiro guru remutemo redu rinotaura kuti hapana munhu anofanira kudiscriminatewa chienderana nebato rematumbiro enyika raanowirirana naro. Bumbiro redu rinoti munhu wese akaenzana pamutemo uye hapana kusarura kunofanira kuitwa zvichitarisa kuti munhu ari webato riri.
Vakudzai kadzere nyanzvo munyaya dzekutongwa kwemaguta vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo, zvikwata zvengezi Platinum Stars neFC Platinum zvadimbura utungamiri weDynamos pamusoro peCastle Lager Premier Soccer League kusvika papoindi imwe chete, kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano yasvike kwamvura yacheka makumbo. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Izvi zvinotevera mitambo yakatambwa mupera kwesvondo apo Dimbare yakatatarika ndokuita mangange 1-1 nezvePC Kariba. Panguva iyo Ngezi Platinum Stars neFC Platinum dzakatora mapoints ese matatu mumitambo yavo. Ngezi Platinum Stars yakarova Blyo City 1-0 nemugovera, ukuwo FC Platinum ikakunda Highlanders 2-1 muBaba Field Stadium neZuro. Pari zvino Dynamos ine mapoints makumi mashanu nemanomwe, points imwe chete pamusoro pengezi Platinum neFC Platinum. Asi murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa achiri nechivimbo chekuti vatambi vaanavo vane mongo wekubudirira muchimurenga chavakatarisana nacho.
Tichiri kukwikwidza tichiripo patakambotaura paye kuti vakomana vatinavo gore rino vane simba, vane kutamba kwavanako kwekuti tine tarisiro yekuti tine ruvimbo rwekuti vanotamba kudai tinosvika panzvimbo yatina kusvika gore rakapera.
Dynamos ichasangana nengezi Platinum Stars mune mumwe mutambo pane ayo atsara. Asi murairidzi wemadamburo Tonderai Ndiraya anoti vacharamba vachirwisa kusvikira mutambo wekugumisira.
Ticharamba tichingorwa kusvika magames edu apera. Hatiziva zvinoitika kumberi, tiri mumaoko aMwari. Semakore ese sezvatinongoita tcharanga kuti ticharamba tichingorwa kusvika kwekugumisira.
Asi chikwata chiri kufamba nebhora ndecheCapes United, icho chave pachinhano chechishanu. Makepekepe ave nemapoints makumi mana nemashanu mushure mekurova Triangle 1-0 nesvondo nechibodzwa chakakandwa naDominic Chungwa muNational Sports Stadium. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Cholocho Pirates 0 Chapungu 3, Harare City 5 Bantu Robbers 0, Shabani Mine 1 Chicken Inn 1, Yada 3 Black Rhinos 3. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa kuvhota. anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndekusiyamwe na Chris Gande na Ntungamili Nkomo.
So we see